Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri. Nguva dzava 6 tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo chikumi 24/2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndine Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mapurisa anoti pane vanhu vanoda kusvika makumi mashanu vakakuvara kuBulawayo nezuro pamusangano wakaitwa nemutungamiri wenyika nevatsigiri apo pakaputika rinofungidzirwa kuti iBambu.
Isu ve Zimbabwe Republic Police nevamwe vedu vemauto tinoda kuvimbisa ruzhinji rwevanhu kuti kuongororwa kwechiitiko chakaipisisa chakaitika nezuro kuri kuitwa kuWhite City Stadium kuBulawayo.
Mutungamiriri weMDCT uye vari ivo vachamiririra MDC Alliance musarudzo dzemutungamiriri wenyika vaNelson Chamisa vanoita musangano mukuru nevatsigiri vavo mukadoma. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa kumakwikwi eFIFA World Cup kuRussia nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anoti pane vanhu vanoda kusvika makumi mashanu vakakuvara kuBulawayo nezuro pamusangano wakaitwa nemutungamiri wenyika nevatsigiri vavo apo pakaputika Bambu. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Cherif Charamba vaudza vatori venhau pamuzinda wemapurisa nhasi kuti vanhu vakakuvara pachiitiko ichi vanosvika makumi mana nevapfumbamwe uye vari kurapwa kuzvipatara zvinoti Mater Dei, Mpilo neUnited Bulawayo Hospitals.
Isu veZimbabwe Republic Police nevamwe vedu vemauto tinoda kuvimbisa ruzhinji rwevanhu kuti kuongororwa kwechiitiko chakaipisisa chakaitika nezuro kuri kuitwa kuWhite City Stadium kuBulawayo. Tine vanoongorora vese vakamirira mapurisa uye zvine mamwe mauto varipo panzvimbo yakaitikira tsaona iyi. Patiri kutaura izvino kune vanhu vanokwana ivo 49 vakakuvara, vamwe vari kuMater Dei, vamwe vari kuMpilo, vamwe vari kuUnited Bulawayo Hospital. Tinofungidzira kuti figures aya anogona kukwira nokuti tinofunga kuti pamwe vamwe havasati vaenda kuchipatara.
Amai Charamba vati hurumende yaisa mubayiro pane munhu achapa umbowo hunoburitsa pachena zvakaitika zvakakonzera kuti pakuvare vanhu.
Isu seZimbabwe Republic Police tiri kukumbira zvakare kuti imi kunyanya vatori venhau kana mune information ingatibatsira kana footage chaiyo yamuinayo ingatibatsira pakuita mainvestigations, tinokumbira kuti mutipeyo. Tiri kupa reward yakakwirisisa chaizvo kumunhu ane information kana munhu akaongorora nezuro zvakanga zvichiitika kana ane footage inogona kutibatsira. Vanhu vane information vanogona kufona kuBulawayo panhamba dzinoti 0292715568 kana kuti kuBulawayo Central 0292725115 kana kuti kumaCID edu kuheadquarters yeCID pa 0242709134 kana pano pa police headquarters pa national complaints desk pa 0242 7036631, kana kuti WhatsApp number yedu yemapurisa 0712 800 197. Chapota tipei wo information yenyu inobatwa inobatwa zvakanaka ichishandiswa.
Amai Charamba havana kutsanangura kuti chii chaizvo chakatora nzvimbo, asi vakumbira masangano enhau kuti ape mapurisa mukana wekuita basa zvakasununguka pamwe nemamwe mapoka anoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika. Zvichakadai, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vati zvakaitika nezuro hazvitadzise sarudzo dzegore rino kuenderera mberi.
Mawo collaborators.
Viva NPF!
Viva!
Igipe! Igipe! Vada tikonyoka.
Vachiwenga vataura izvi pamusangano wavaita nevatsigiri veZANU PF kuChibuku Stadium muchitungwiza.
Mosarudza vatungamiri venyu vamunoda. Kwete kuti vamunenge madzimani izvi zvanga zvichitwa kana zvakaitika kubulawaya hazvina nebasa. Ava vanenge vaita mutyutyu vanopuwa vanovadziirira. Mapurisa vachaita basa ravo rekutsvaga nyanya idzi dzisinganzwe dzinokanganisa election yedu.
Mumwe mutsigiri weZANU PF angari pamusangano uyu muzvare Clarence Ruzvidzo vati vakatsamwa zvikuru nezvakaitika kubulawayo nezuro.
Fara nezvakaitika because ndo zvinotorakidza kuti vari kutoziva kuti because ane nyanga ndianenge achitongokutongoona kuti ndo vari kupinda, saka kutongoda kungovhiringidza zvinhu. Saka zvinhu zvinototirwadza isenge isusu, especially kungonzwa kuti zvinhu zvakadaro zvinoitika kune mukuru wedu. Zvinhu zvinongorwadza, kungorakidza kuti vanhu vada kungovhiringidza programu ikuendeka, ende vari kuziva kuti vakapinda, saka vanotongovhiringidza.
Zvinonzi vamwe vavakakuvara pachiitiko ichi vanosanganisira mumwe wavatevedzeri vemutungamiriri wenyika vaKembo Mohadzi, mutevedzeri wemutauriri wedare reparamende amai Mabel Chinomona, mudzimai wavachiwenga amai Mary Chiwenga, pamwe nasachigaro weZANU PF amai Opa Muchinguri Kashiri. Asi vamunangagwa vakapona pachiitiko ichi vakati vavengi vavo ndivo vaida kuvapfuudza. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiri Pasi.
Mutungamiriri weMDCT uye varivo vachakwikwidza vakamirira MDC Alliance vaNelson Chamisa nhasi vaita musangano mukuru mukadoma nevatsigiri vebato ravo murwendo rwavo rwekutsvaga rutsigiro musarudzo dzegore rino. VaChamisa vabata nyaya dzakasiyana-siyana, asi vatanga nekushoropodza kuputitswa kweriri kufungidzwa kuti Bambu neZuro pamusangano weZANU PF kuWhite City Stadium, uko vamunangagwa vaisangana nevatsigiri vebato ravo. Chiitiko ichi chashoropodzwawo nasachigaro veSADC uye vari mutungamiriri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa, avo vati SADC ichaongorora chiitiko ichi yotora matanho akafanira kuti sarudzo dziendere mberi munyika. VaChamisa vashoropodzawo nyaya yekushandiswa kwevana vechikoro mune zvematongerwo enyika vachiti izvi zvinofanirwa kumiswa. Vatiwo vari kuzviona kuti sangano reZEC riri kubatsirana neZANU PF mukuda kubirira sarudzo, vachiti bato ravo richaramwa sarudzo idzi kana vakangoona kuti pane kubirira kunogona kunge kwaitika. VaChamisa vazivisawo vatsigiri vavo kuti havana urongwa hwekushanda pamwe chete nehurumende yavamunangagwa semubatanidzwa. Mukuzeya nyaya iyi, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University Dr. Ricky Mukonza kuti tinzwewo mafungiro avo.
VaChamisa vanofanira kunge vachikadzika chaizvo nechiitiko chakaitwa neZuro, nekuti kana zvichidaro pamuti munyoro iko kuzoti muti wakaoma. Zvichidaro nekuti kana zvichidaro pana president anotarisirwa kunzi ane security yenyika, anochengetedzwa nenyika, kwokuzoti ivo vari kuopposition vanofanira kunge vachiva nezvekufunda zvakawanda pamusoro pe
vabatawo nhau yekuti vana vechikoro vanofanirwa kumiswa kuenda kumisangano yezvematongerwo enyika vachinongedzera ZANUPF kunyanya kuti ndiyo iri kuita izvozvo asi tanga tichiteverera tichiona kuti chero ivowo kumusangano wavanga vachiita kwanga kuinewo vana vechikoro mashoko avo anofambidzana sei nezvinenge zvichiitika izvi
vachamisa pavanenge vachinongedzera zvisiri kufamba zvakanaka muZANUPF vari kungoita zvinongotarisirwa pamakwikwi esarudzo hongu nyaya yekuti vana vamiswe kuenda kuchikoro vachienda kumarali haisi nyaya inokurudzirika nekuti vana vanofanira kunge vachingosiyiwa vachidzidza izvi zvematongerwo enyika ndezvevanhu vakuru asi sekutaura kwamaita kana iyo vainewo vana vadiki pamarale avo zvava kutishamisa kuti chii chinoita kuti ivo vade kunongedzera vamwe nekuti ivo vanofanira kutanga vamira izvozvo ivo vozoudzawo veZANUPF kana vemamwe mapato kuti aiwa izvinhu zvakaita izvi
shoko avo ekutaridza kuti sangano rezek nebato rezanupf zvine kudyidzana kwakanyanya kuri kuvavhundutsa nekuvaratidza kunge pari kugadziriswa zvekubiridzirwa kwesarudzo munoona here zviri zvinhu zviri kungadaro zviri kuitika
kutaura kwakadai kunokanganisa mafungiro evatsigiri vavo ivo vashamisa nemamwe maopposition nekuti kana vachiramba vachingodzokorora kuti pane tarisiro yekuti sarudzo dzinobiridzirwa zvinodzosera mumashure vamwe vanga vachada kunovhota nekuti vanongoti nyange tikanovhota vanhu havachangobiridzira vangobva varega kunovhota saka pamba kuti patarisi vashamisa nevamwe vatungamiriri vemaopposition parties vanda kuti vapatarisise zvakasimba ipapo
avo vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTshwane University Dr. Ricky Mukonza vachitaura parunare vari kusouth africa nestudio 7 chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 a.m muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m 4930 7270 ne13630 shortwave uye na 7 p.m mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m 4930 6040 ne15460 pashortwave musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne15460 pashortwave pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America inoti inoziva nzvimbo ine vana vanoita zviuru zviviri nemakumi mashanu nevatatu vairi kuchengetedza avo vakapesaniswa nevabereki vavo mumasvondo mashoma adarika pavakapinda munyika iyi zviri kunze kwemutemo vachishandisa muganhu weAmerica neMexico. America inoti yave kushanda kuti ibatanidze vana ava nevabereki vavo zvakare. Bazi rezveutano muEthiopia rinoti munhu wechipiri afa zvichitevera kuputika kwakaitika pamusangano wezvematongerwo enyika nemugovera muguta guru renyika iyi reAddis Ababa. Vakuru vakuru vanoti vanhu zana nemakumi mashanu vakakuvara mukuputika uku. Tochienda kuna Tanonoka Wande, tinzwe hurukuro yakaita na Pastor Evans Bangira, The Living in Victory International Church, iri muHarare.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande, ndichikuchingamidzai zvekare nomufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tatsikwa naPastor Evans Bangira veLiving in Victory International Church iri muHarare.
Karangu rekuberekwa ndenzi Evans Bangira. I said the apostle of a church called Living in Victory International Church. Nema assemblies matatu yekutanga yachiri kuborobhidhe yechipiri iri kudombo shava kumuarea inonzi Mungate Village neimwe yacho iri kushowground village. I served the ministry kwemakore anoita iwo 10 as a pastor and now leading this church for the past 2 years.
Mune vanhu vakawanda zvakadini muchurch menyu?
Kusangano redu rekudombo shava tine vanhu vanosvika above 350 kuborodhiwo tine vanhu vanosvika 50 uye zvakare kusangana nekushowground we've got about 70 members.
Harisi basa rakawanda here irori ramuri kutaura?
Ibasa rakawanda chaizvo nekuti basa rinosanganisa upenyu hwevanhu. Kati Mwari unotipa nyasha. Harisi basa remunhu mumwe chete, ibasa revanhu vamwari vakasiyana siyana vari munzvimbo idzodzo vatinoshanda navo.
Munozvikwanisa sei kuteerera zvinhu zvinonetsa vanhu muchikwanisa kuvabatsira?
Chikuru chakanyanya kuramba wakatsika pashoko raMwari zvamunoona sezvinorehwa mushoko bhuku raExodus kuti Moses wakapuwa wakarumwa nzeve natezvara vake Jetro wakanzi wakaita basa iri woga uri woga zvinokuremera. Saga varume vane mweya waMwari varipo 70 vagokubatsira mubasa iri ende naizvozvo mukereke yedu ndochidadonzo ratinaro. Pane vanhu vakawanda vanouya kuzobatsira basa reushumiri vanoita kuti basa rireruke.
Munoona here sekuti vanhu vanogozherwa nekunamata kana kuti nokutenda
kana zvimhingamupini zvakasiyana siyana zvakasumuka kudzokera kumashure kunowanda? Ndo madambudziko arimo muchikristu, but tinongotenda kuti as we keep encouraging people to remain connected to that faith sezvo chiri chinhu chemweya.
Pane mashoko ekupedzisira here amungada kutaurira vateereri vedu?
Tinofanirwa kuramba takatsika panhoo yekutenda muna maari and even as the body of believers. Munoona kuti Pauro uchinyora unonyora kuti ngwarirai even mukereke kwenyu mapinda their wolves that have entered into the church. Saka the believer needs to be vigilant. Anoda kuramba akavhura maziso, anoda kuramba akavhura nzeve achitarisa achiteerera pachiona paakatsika kuti ndipo chaipo here. Nekuti munguva yedu especially on the African continent Christianity has been abused by servants of God like myself and others in the disguise of prosperity. Saka tinoda kuti vanhu vasvike pakuzvionera chokwadi cheshoko raMwari cheshoko raKristu vasina kuinfluenswa nema outside vices akasiyana siyana. That is the last word that I advocate, and that Christ is the center of our faith.
Nemashoko iwayo atapiwa na Pastor Evans Bangira ve Living in Victory International Church muHarare. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri ku Washington DC ndichiti murare zvakanaka kusvika tasangana zvekare svondo rinouya.
Tinotenda tanonoka, tinotendawo Christ-like choir nekambo kavo, Jesu isimba rangu katinoshandisa pachirongwa chino. Kwazwai muri ya Zimbabwe ndino kuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chatinokurukura nevechidiki vekuZimbabwe vari kusimudza mureza vachiita zvakasiyana siyana kuno kuStudio 7 kuWashington DC. Ndini Evans Zininga. Nasi taita rombo rakanaka tichakurukura namukoma Simba Mubvuma vari kuZimbabwe. Mukoma Simba ndokuchingamidzai muchirongwa.
Ndinofara kunge ndiri pachirongwa izvi.
Mukoma, takaona masvondo maviri matatu apfuurayo zita renyu richinyorwa pane mamwe aikurumbira chaizvo zvichinzi varume ava vaita vechidiki vaverengwa pasi rese. Zviiko zvaiitika izvi?
Saka zvamakaona mavhiki akapfuura izvi iyo yatingangoti Forbes Africa 30 under 30. Saka ichirongwa chino cherechedza vechidiki vari maAfrica vari kuita zvakasiyana siyana mumabhizimusi nemumwe matingangoti mutechnology nemacreatives vanoita zvina zvekuimba nezvakangodaro daro zvinongova zviri pachivhitivhiti. Saka ndo zvamakaona zvichiitika. Forbes Africa inodoma vana veAfrica vainenge yaona kuti vari kuita zvikukutu.
Imimi chakadedzesa zita renyu chii chamuri kuita mukambani yamuri?
Saka kambani sezvandataura inonzi Lexway INC. Mukambani Lexway INC tiri kugadzira zvirongwa zvepamakombiyuta nenharembozha. Zvirongwa izvi zvirongwa zviri kubatsira magweta mumashandiro avo muno maAfrica. Zviri kubatsirawo kune dzimwe nyika, zviri kubatsira vaya vanoita zvematongerwo emhosva mumatare, tichiitawo yatingangoti iyo digitalized the judiciary system.
Muri kuzvibatanidza sei kuti zvemutemo zvetechnology zvisangane zvidyidzane zvivake chinhu chinodaidza nyika yese kudai?
Saka zvandingangotaura ndezvekuti munhu wese anobvumirana nechi nenyaya iripo yekuti technology yachinja maitiro ari kuitwa mabhizimusi not only mune zvemagweta kana mumatongero emhosva, but tikatarisa even kutaura kwatinoita nevari kunze kwenyika iyo atingangotiwo communication yainhendo netechnology. Tikatarisawo zvese zviri kungoitika munyika zviri kuratidza kuti technology yafamba chose. Changa chiri kuitika kazhinji muAfrica ndechekuti tikatarisa nyaya dzemagweta uye nyaya dzematongero emhosva dzange dziri kumashure zvakanyanyisa panyaya yetechnology. Saka isu zvatakaita sekambe Lexway yatakatanga iyo tichiri kuyunivhesiti muna 2014, takawirirana nevarume vandaishanda navo ipapo tikati varume pano tinofanira kuti iro basa remagweta iri nebasa rematongero emhosva ringe richipindawo mudigital age.
Mataura nyaya yandinakidza chaizvo yekuti izvi makazvitanga muchitori kuchikoro izvi. Maizvifambisa sei kuti uku munoda kuverenga, uku muri kuda kugadzira kambani, uku muri kuda kuti ikurewo iite maprofiti?
Saka munoziva sevechidikiso muri paunivhesiti. Yeyunivhesiti ndakadzira pano paunivhesiti yeZimbabwe. Chakanakira yunivhesiti ndechekuti yunivhesiti vanhu vanofanira kuitarisa sekuti chinhu chisingori chinhu chekuti munongoenda moda kuti tichangoverenga mabhuku. Chakanakira yunivhesiti ndechekuti pane vanhu vakawanda vanenge varipo vane pfungwa dzakasiyana siyana. Saka mukabatanidza pfungwa dzenyu nevamwe vanhu vamanga musingatombozivi musati masvikako, munokwanisa kuburitsa chinjikuru. Saka takatora mukana iwowo patakange tiri payunivhesiti.
Vamwe vechidiki vari kungochema vari muZimbabwe vachiti zvinhu zvakaoma, hatina mikana, hatizivi kuti toita sei. Vamwe vachisimukira kudai, mashoko amungavaudzewo ndeyekuti kudii ekuvanongedzera gwara?
Chandingangotaura ndechekuti vechidiki kana vari muno muZimbabwe ndinobvumirana newe kuti vanenge vachichema, ende kazhinji vane kodzero uyo vane chinangwa chekuti vange vachichema, because kazhinji zvinhu zviri nyore kujungo jisumu kira chakangwe tiko kwa tiri itu ndi chekuti chaka traga pani pataka ona kuti apa pani mkana wakavurika
saka kwa tiri kuenda iko zvino mumakore mashanu muri kuona muri papi
saka cheptanga ndi chekuti tinoda kusumudzira vechibiku ya Africa vanoita zvesoftware development kunyange vamwe vasati vaenda kumakwa university kunodzidza ako vangangoziva havo kuti vakanodzidza vakava kwatiri soelexpert chavo pamukana
ndinoda kuti ndikutendei zvikuru nenguva yamatipa yekuti tikurukure
ndinokutendawo newe Evans ndafara kunge ndichitaura nemi muchirongwa chanhasi
vateereri vedu ndinoda kutendai zvikuru kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi matange tichikurukura nemuchinda wechidiki ari pazimbabwe mukoma simba mubvuma vakapindawo muforbes top 30 Under 30 Africa vakadadisa Zimbabwe ikwanase chogumira pano ndokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC munau dzemitambo kumakwikwi FIFA World Cup kuRussia, Senegal yaita mangange 2-2 neJapan mumutambo wavo wepiri muGroup H. Mune mumwe mutambo weGroup G, England yarova Colombia nezvibodzwa 6-1. Totarisirazve kuzonzwa zvimwe zvichange zvichiitika mumitambo yeWorld Cup yeFIFA kuRussia kwakare. One life, live it up, cause you don't get it twice. Kambo kanonakidza vanolila to tarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi mapurisa anoti pane vanhu vanoda kusvika makumi mashanu vakakuvara kubulawayo nezuro pamusangano wakaitwa nemutungamiriri wenyika nevatsigiri vavo apo pakaputika rinofungidzirwa kuti ibhambu mutungamiri weMDCT uye varivo vachamirira MDC Alliance musarudzo dzemutungamiriri wenyika vaNelson Chamisa vanoita musangano mukuru nevatsigiri vavo mukadoma. Senegal inoita mangange 2-2 neJapan mumutambo wavo wepiri muGroup H kuFIFA World Cup kuRussia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi muve nesu zvakare mangwana patichauya zvakare nedzimwe nhau. Anokuonekai nemufaro ndi Evans Zininga ndiri muWashington DC.
kwa kuhisika tisenda baku VOA.